zvinonzi pamboita kukakavadzana pakati pemhuri yavamugabe nemapurisa kumba kwavamugabe kuBlue Roof muno muHarare uko kwanga kuine mutumbi kwemazuva akati kuti mushure mekunge mapurisa anga ave kurambidza mhuri yavamugabe kuti itakure mutumbi uyu vane ruzivo nezvaitika kuBlue Roof vanoti mapurisa azosiya mhuri yavamugabe ichitakura mutumbi mushure mekunge mudzimai wemufi amai Grace Mugabe varamba vakasika madziro vachitise mhuri vari kutevedzera zvido zvemufi hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kutinzwe divi remapurisa pane zvaitika kuBlue Roof mumwe mutori wenhau dzezvematongerwo enyika paida moyo muzulu ati zvaitika kuBlue Roof zvinosiya paine mibvunzo yakawanda kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa iyo iri kuda kuti vamugabe varadzikwe kumarinda anovigwa magamba enyika kuHeroes Acre
zvanga zvaigara zvaifanira kunge zvakaitika nokuti tine mashoko ekuti vamugabe vasati vafa vakanga vareva kuti vanga vasingadi kuenda paHeroes Acre saka tinoona kuti zvanga zvava kuda kuita kwaiva kumbunyikidzwa nehurumende tisingazivi chinangwa chaa changa chiri chei kuda kumbunyikidza kuti mutumbi wemutungamiri wenyika uvigwe paHeroes Acre sezvo ivo vanga vakati havadi kuradzikwa ipapo asi vanoda kunoradzikwa kumusha padyo namai vavo takamira takadaro tenge tichitarisa zvokuti zvaitika nhasi muzuva ranhasi zvokuti mapurisa amborambidza mutumbi uyu kuti uende zvoratidza kuti hurumende yedu pane chayanga iroda kuvanza kana kuti yanga isada kushandisa mutumbi uyu for mareasons ezvokuita nezvematongerwo enyika kuti iwane mukurumbira
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mupepeti webepa nhau rethe observer vabhanabhasi tondlana vati kuendeswa kwaitwa mutumbi wavamugabe kwazvimba chinhu chinonyadzisa vamunangagwa
kuti mutumbi wavamugabe wakuzonovigwa kwazvimba kurohwa kumeso chaiko kwaitwa vamunangagwa nekuti vamunangagwa vaida kuti vamugabe vavigwe paHeroes Acre chinova inova nzvimbo ine chiremerera for magamba ese emuzimbabwe inovawo zvekare nzvimbo yaizoita kuti vamunangagwa vari vanokwanisa kunge vachivigawo vamugabe even though vakamboita maproblems pachavo asi pakuviga vamugabe vamunangagwa vanenge vachizviyananisawo nevanhu vainosapotawo vaisapota vamugabe vachivapenyu nepatime yovakabviswa pachigaro nepakufa saka izvi kuti mutumbi waendeswa kwazvimba kutonzi hatina basa nemi hapana zvaunoreva kwatiri
vatondlana vatiwo kuendeswa kwaitwa mutumbi wavamugabe kwazvimba vamunangagwa vari kumusangano weUnited Nations uri kuitwa kuNew York kuAmerica kunoratidza kusawirirana kuripo pakati pemhuri yavamugabe navamunangagwa
tikaongorora mafambiro akaita zvinhu zvese kubvira panguva yakafa vamugabe vamunangagwa vanga vari muno zvinhu zvese zvichiitika ivo vachinge varivo pamberi kana vachiteerawo mashure muzvirongwa zvese zvaiitika zvino apa zvakuitika izvi zvinoita kunge mhuri yange yakamirira kuti vamunangagwa vabude munyika voenda kuUnited Nations General Assembly avobva vamhanya mhanya manje nekuda kuviga vamugabe vamunangagwa vasipo izvo zvinoitawo futi kuti pakada kubumuka bongozozo kana kudii vanokwanisa kuzongoti zvino zvinhu zvakazongoitwa nemachifu vakati ngachikuitai mutumbi haungangorambe wakagara mumba pachivanhu chedu asi apa vabva vangoiita kana kuti incoincidence kana kuti haisi asi zvangoitwa muchimhanye mhanye kana muchihwande hwande vamunangagwa varipo
mhuri yavamugabe yakambozivisa kuti mufi achavigwa mushure memazuva makumi matatu kuHeroes Acre mushure mekuvakwa kweguva remandorokwati kana kuti mosolium uye mushure mekunge mhuri yekwamugabe yazadzisa chivanhu chedzinza ravo mutauriri wemhuri iyi valiyo mugabe vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo paakamboenda mutumbi wavamugabe kumusha kwavo kwazvimba migwagwa inoenda kumakuva yakanga ichigadzirwa nezvigiredha ukuwo hurumende ichiita gadziriro yekuvaviga kuHeroes Acre zvichakadai munyori mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vanik mangwana vaburitsawo mashoko manheru ano ekuti hurumende yavamunangagwa inoremekedza danho ratorwa nemhuri yemufi yekuti vamugabe vanovigwa kwazvimba hatina kukwanisa kutaura nevari kutaura vakamirira mhuri yemufi valiyo mugabe kutinzwe kuti vamugabe vachavigwa rini uye kuti chii chazokonzera kuti vazotora danho rekunoviga mufi kumusha kwake asi bepa nhau repadande mutande reZim Live raburitsa mashoko ekuti mutumbi wavamugabe uyo unonzi waenda kwazvimba wakachengetedzwa nemapurisa ucharadzikwa nemugovera vamugabe vakafira kuchipatara cheglen Golden Eagles kuSingapore musi wa6 mwedzi uno. Vamunangagwa vakazivisa kuti vamugabe vakaendeswa kwamupfiganebwe nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jimmy Thomas chiri pasi.